Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi, mutungamiriri weMKD vaSimba Makoni, vati Copac inofanira kuburitsa gwaro rezvakawiriranwa pakati pevatungamiri vemapato ari muhurumende mubatanidzwa kuitira kuti veruzhinji vasaite zvokunzwa nemakuhwa. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mutungamiri wehurumende uye vari mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai, mutevedzeri wavo muhurumende vaArthur Mutambara pamwe nemutungamiri werimwe bato reMDC Duku vaWalshman Ncube vakabvumirana svondo rapera pane zvavanga vasiri kuwirirana mapato avo panyaya yekunyorwa kuri kuitwa bumbiro idzva remuteme yenyika.
Tinodawo zvakare kuti tizive nekukasika chaizvo chaizvo isu ruzhinji rweZimbabwe kuti vatatu ava chavakabvumirana chinombove chii, tigochierawo pachedu tega, tigogutsikana kuti zvinhu zvakanaka kana kuti kwete. Asi toda kuyambirana kuti mukaona mutemo unonzi wakanaka asi tichambomira makore gumi kuti usashandiswe, panofanirwa kunga paine chinangwa chisiri chakanangana nezvido zveveruzhinji. Nendawa yekuti dai wanga wakanakira weruzhinji waigozononotswa sei kushandiswa kuti tigadzirise zviri kunetsa vanhu.
VaMakoni vanoti zvavari kuziva zvakawiriranwa nevatungamiri ava kuburikidza nemashoko akaburitswa munhau zvinoratidza kuti vatungamiri ava vari kuda kuchengetedza zvigaro zvavo chete.
Zvakabvumiranwa nevatungamiri vatatu vemapoka ari muhurumende, chekutanga zvinotyora chibvumirano chavo cheglobal political agreement. Nendaa yekuti chibvumirano icho chakapa simba rekunyora bumbiro idzva remutemo wenyika kuparliament, iyiwo parliament ikadzika chikwata chayo cheCopac. Saka izvozvo zvakatorwa nevatungamiri vatatu avo vakazviisa mumaoko avo. Kwete chete izvozvo, vazviisa mumaoko avo vakazoenda kunoruka chibvumirano chekuzvichengetedza ivo pachavo nemapoka avo zvisinei chekuita nezvido zvejekerere reZimbabwe. Tinozvitsoropodza chaizvo. Zvinoratidza kuti kubva pakutanga kwebasa rekuvakwa kwebumbiro remutemo, sezvakatsanangurwa navaNcube, hapana kumbogara paine chido chekutapa zvido zvevanhu veZimbabwe zvigoiswa mubumbiro rinozotungamira utongi hwenyika kuenda mberi. Panga paine chinangwa chekugadzirisa zvigaro zvavo nemabasa avo.
VaMakoni vanoti kana gwaro iri rabuda, bato ravo ndipo parichatora danho rekuti rotsigira here bumbiro iri kana kuti kwete. Hatina kukwanisa kunzwa divi reCopac panyaya yegwaro iri. VaMakoni vanoti zviri kutaurwa nomwe wemasachigaro eCopac anomirira ZANU-PF vapo mangwana zvekuti kana bumbiro riri kunyorwa iri rikarambwa neveruzhinji pareferendum, pachaitwa sarudzo pachishandiswa bumbiro raivepo pasati paumbwa hurumende mubatanidzwa. Hazvizi pamutemo.
Bumbiro remutemo weZimbabwe ratinaro pari zvino ndoo rinopinza amendment number 19. Saka kana bumbiro remutemo idzva rikasavapo, zvinoreva kuti nyika icharamba ichitungamirwa nebumbiro remutemo riripo pari zvino rinopinza amendment number 19. Kunze kwekuti patoitwa chimwe chinhu chokushandura kubvisa zviri mubumbiro remutemo uripo iko zvino, izvi hazvigoni kungoitwa nekudaidzirwa kuumwe munhu zvake nyange ane chigaro chakaita sei. Zvinotoitwa chete nedare reparamende yenyika kana ragara rikabvisa mutemo kana rikaisa mutemo mutsva. Saka ndingapokana kuti vamangwana vari kuturikira mutemo wenyika zvakanaka pane pfungwa yavari kupa iyoyo.
Bumbiro remitemo riri kushanda pari zvino rinodoma vaMugabe kuti ndivo vachange vari mutungamiri wenyika uku vatsvangirai vari mutungamiri wehurumende. VaMakoni vati dare reparamende rinotofanira kuvandudza bumbiro iri kuitira kuti zviri kutaurwa navamangwana izvi zviitike. Panyaya yesarudzo, VaMakoni vati vari kuronga kuumba mubatanidzwa wevanhu vari kurwira shanduko munyika uchapinda musarudzo dzakatarisirwa kuitwa gore rino kana kuti Grand Coalition.
Tiri kuedza chaizvo kuti tivake mushandira pamwe vezvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kuona nyika ichigadziriswa ichifamba zvakanaka pane maruramiro evanhu anotsigirwa nemutemo wakanaka. Ndinoda kuti ndibude pachena kuti isu hatinyanyi kushanda tichiti tinokwikwidza nhingi, tinopokanisana nanhingi. We are not against, we are for. Saka tiri kunyanya kushanda tichiti avo vanoda zvakanaka zvenyika varimo mumapato asiri muGPA. Nyange dzimwe nhengo dzemapato ari muGPA dzirikowo dzinoda zvakanaka zvenyika. Nyange vasiri mumapato ezvematongerwo enyika, vari mumapato akazvimirira ega, vari mumapato emabhizinesi, vari mudzisondo, vese ivavo ndovatiri kukoka kuti tibatane navo, tishandire pamwe kugadzirisa zviri kunetsa nyika. Timbosiyana neava vane havi yekuunganidza upfumi vachinota pachavo vega, vamwe vachidya nhoko dzezvironda.
Vamakoni vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2008 vakazvimiririra, asi vachitsigirwa nebato reMDC yaitungamirirwa navaArthur Mutambara. VaWalsh Mencube vari munyori mukuru webato iri, zvakakonzera kuti pave nekupatsanurana kwemavhoti, zvakazoita kuti paitwe sarudzo dzechipiri, idzo dzisina kuzofambiswa zvakanaka, pakapedzisira paumbwa hurumende yemubatanidzwa. Sangano reNational Constitutional Assembly rinoti richakurudzira veruzhinji kuti vasatambire gwaro rebumbiro idzva pareferendum ichaitwa munyika sezvarakaita pareferendum yakaitwa muna kukadzi 2000. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti izvi zvinogona kutadza kuitika rwendo runo, nekuti NCA yaibatsirwa neMDC pamwe nevashandi mureferendum ya 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.